Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Tinosangana zvakare manheru anhasi kuri musi wemugovera gumiguru 23 2021. Makateerera ku Studio 7. Nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Ray Choto, ndichitepfenyura chirongwa chino ndiri kumba nepamusana pekutyira kubatwa nechirwere cheCOVID-19. Yezvino izvi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Vapoteri vanodarika zana vanonzi vakatiza kutongogara refugee camp muZimbabwe vachiti vari kufa nenzara ndokuenda kuBotswana uko vari kutsvaga upoteri.
Iri sezuva ratorato yeholiday kwatiri anti-sanctions yekudzvanywa kwemawekers hatina mutisha achazoenda kubasa. Varayiridzi vachange vari kudzimba, varayiridzi vachange vachitotora mapicha emaplakazi emaposta vachitaura nehurumende yavo kuti ibvise masanctions ayakatemera mawekers, aita kuti mawekers ararame achinonga zvose nemuromo.
Masangano evashandi vehurumende anoti acharatidzira nemusi wemuvhuro achinyunyuta pamusoro pemihoro yevashandi musi uyo SADC inenge ichiratidzirawo pamusoro pezvirango zvainoti zvakatemerwa Zimbabwe. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Hurumende yeBotswana inoti iri kuchengeta zvizvarwa zvekuDemocratic Republic of the Congo izvo zvakatiza kubva kutongogara refugee camp muZimbabwe zvichiti zvanga zvofa nenzara. Shingirai madondo anoti panyaya inotevera.
Botswana inoti pane vanhu vanosvika zana nemakumi maviri nevashanu kana kuti 125 vanobva kuThe Democratic Republic of Congo, avo vari muupoteri padhuku refugee camp muBotswana. Gurukota rinoona nezvekudzivirirwa kweBotswana vakaiso musi vati vapoteri ava vakatiza patongogara refugee camp vachiti vangavofa nenzara pamwe nekutyira denda reCOVID-19 muZimbabwe.
Vamwe vavapoteri ava vari kuti vari kutiza nzara patongogara uye vari kutya kubatwa nedenda reCOVID-19 sezvo vari kugara vakawanda pakamba iyi.
Vamusi vati vashandi vebazi ravo vachiri mubishi kubvunzurudza vapoteri ava kuti vaone kuti vangapiwa here kana kuti kwete upoteri muBotswana.
Vapoteri vakatiza vanodarika zana. Handisati ndave nehuwandu hwavo chaihwo chaihwo, asi ichokwadi kuti vakatiza kukamba itongogara refugee camp kuZimbabwe.
Mukura anoona nezvekuchengetedzwa kwevapoteri muBotswana Muzvare Thobo Letlhage vatsigira mashoko avamusi vachiti vapoteri ava vachiri kubvunzurudzwa nevebazi ravo.
Chandinoziva kuti tine vapoteri vari kubva kuDRC. Kana tapedza bvunzurudzo dzatiri kuvaita, ndipo patichava neruzivo ruzere rwekuti vakambogara kuZimbabwe here kana kuti kwete.
Studio 7 anokwanisa kutaura nevapoteri ava padhuku refugee camp sezvo isati yapiwa mvumo yekupinda mukamba iyi. Asi gurukota rinoona nezvemabasa anevashandi nekugara zvakanaka kwevanhu muZimbabwe vapo mavima vanoti kune vapoteri vakaedza kutiza patongogara refugee camp asi vakabatwa vose. Mukuru wezvezvirongwa musangano reZimbabwe Network for Social Justice Vatendai Mbofana vanoti chiitiko ichi chinoratidza kuipa kwemamiriro ezvinhu munyika ayo varwiri vekodzero dzevanhu vagara vachitaura nezvazvo.
Nzvimbo dzakaita sekutongogara uko kwakagariswa vapoteri vanogara zvakambonikidzana, vanogara vakawanda imomo vachinge vanhu vayakareta emati maconcentration camp kana muno muZimbabwe vanozova makipu. Vanhu vaya vanenge vanzi uye mapinda muno muZimbabwe muri kutiza nzara, muri kutisidza hondo, muri kutiza kumbunyikidzwa kunyika dzenyu, asi munouya muno mamapotera macho makuita sevanhu vari mujeri.
Vambofana vanoti hurumende yeZimbabwe haingakwanisi kuchengeta zvizvarwa zvinobva kune dzimwe nyika iyo iri kutadza kuriritira vana veZimbabwe.
Kana isusu tisiri marefugee camp tiri muno muZimbabwe tiri kutokuvara nenzara. Kokuzoti vapoteri vanonzi garai imomo muchimirira kuti tikupei chekubata. Hapo panenge pakaoma vanenge vari vanhu vane nzara vari kutambura ndekuti kana vaine vemuZimbabwe varidzi vemuZimbabwe tiri kufa nekuziya nenzara asi tichikwanisa kuzvitsvakira mabasa tichibvumidzwa kuti tizvishandire tichibvumidzwa kuve tiite zvakati zvakati kuti tiwane mari asi zvichiramba kokuzoti vanhu vakavharirwa.
Gwaro rakaburitswa neUnited Nations High Commissioner for Refugees kana kuti UNHCR noti mari yekufambisa mabasa ano mosadiki ishoma kwazvo, izvo zvoita kuti sangano iri rideredze uwandu hwechikafu chinopiwa vapoteri vangasvika zviuru mazana mana nemakumi masere nezvishanu kana kuti 485,000 vari mudunhu iri. Ndakamirira Studio 7 muFrancis Town, Botswana. Ndini Shingirai Madondo.
Hurumende yakazivisa nezuro kuti munhu mumwe chete akafa nechirwere checovid-19, ukuwo vanhu makumi mana nevasere vakabatwa nechirwere ichi. Nyanzvi munyaya dzehutano dzinoti kudzikira kwehuwandu hwevanhu vari kufa pamwe nekubatwa nechirwere ichi zvinhu zvinofadza zvikuru. Asi imwe nyanzvi munyaya dzehutano, Dr. Simbi Soranga, vanoti vanhu vanofanirwa kuramba vachibayiwa nhomba yekudzivirira chirwere ichi kuitira kuti chisarambe chichipararira.
Tinoona zviri zvinhu zvinofadza kuti manumbers aaderera evanhu vari kushaya nemanumbers evanhu vari kubata chirwere checovid-19. What we might say is really encouraging. Asizve, it doesn't mean kuti chirwere chapfuura. Zvinongoreva izvo kuti panguva inoi numbers aderera, asi kana vanhu vasati vabayiwa nhomba risk ichiripo yakati kurei.
Tiri kuonawo zvakare kuti kune vanhu makumi mana nevasere vakabatwa nechirwere ichi nezuro. Tichitarisawo nguva yapfuura, vanhu avanga vachibatwa vari kumazana nekudarika. Muri kuzvionawo sei?
Manumbers aya anofadza kuti numbers, you know, vanhu vaderera vari kubatwa nechirwere kana kuti vanhu vaitwa matest vari negative aderera. Zvese zviri kungoratidza kuti zvinhu zviri pari nane. Asi chaanenge ataura ndechekuti kana pachine vanhu vakati wandei vachine chirwere munyika, vanhu ivavo vanokwanisa kuchiparadzira futi kuvanhu vasati vabayiwa nhomba particularly. Saka chaanenge akurudzira ndechekuti vaya vasati vabayiwa nhomba ngavaende vanobayiwa. Ndo mushonga ungaita kuti chirwere chisazomuka futi, because vanhu vachaungana gore richipera kuvhakachirana pamakrisimusi and so forth. Saka kana vanhu vasati vabayiwa nhomba vakakwana, chirwere zvinokwanisa futi kumuka.
Tiri kuona kuti izvo hurumende yakazivisa nezuro kuti vanhu zviuru zvinomwe nemazana maviri vakabayiwa nhomba yekutanga, ukuwo vanhu vanodarika zviuru gumi vachibayiwa nhomba yepiri. Munoti kudii neuwandu uhu?
Zvinokurudzirwa kuti vanhu varambe vachibayiwa. Chandingataura ndechekuti kana tisati tasvika pa 10 million zvichidarika, inova iyo target yehurumende kuti tinge tive neyatinoti herd immunity, it means tichiri kure. Asi I think tinofanira kunge tiri kubaya vanhu vakati wandei kudarika manumbers atiri kuonai.
Zvii zvingaitwe nehurumende kuti vanhu vakawanda vange vachibayiwa pakusvika pauwandu hwevanhu mamiriyoni gumi huri kutarisirwa kunge huchinge hwabayiwa kuitira kuti chirwere ichi chisarambe chichipararira munyika?
Zvingaitwa zvakati wandei. Chekutanga ndechekuti vanhu varambe vachidzidza kuti chirwere chichipo and mushonga wekuti chisaramba chichipararira kana chipere kuti vanhu vabayiwe nhomba vakawanda. Saka kudzidzisa vanhu kunofanira kunge kuri kuramba kuripo, whether munhepfenyuro, whether mumanewspapers, whether vanhu mumacommunities, mumachechi nemumavillages, kuti vanhu varambe vachinzi kana usina kubayiwa enda unobayiwa, uyezve kuti nhomba dzagara dziri generally safe and effective dziri mubatsira. Chimwe chandingataura ndechekuti iyo nhomba yacho ngainge iri mumacommunities umu. Tinoziva kuti mamwe macommunities ari very remote, saka vanhu havafanira kunge vari kufamba madistances akawanda kuti vabayiwe nhomba. But nhomba ikauya mucommunity like atingati mamobile clinics aya, things like that zvinga batsira chaizvo nomuzvikoro kana even muma city centers ma mobile centers iwaya I think those zvinofanira kunge zviri kuitwa kuti tibaye vanhu vakati one day.
Tine mumwe mutereri watakataura naye svondorino akati izvo anga achida kuenda kunobayiwa hake nhomba yekudzivirira COVID-19 asi ari kuona kuti izvo uwandu hwevanhu vari kubatwa nechirwere ichi hwadzika uyezve uwandu hwevanhu vari kufa nechirwere izvi hwadzika zvikuru nokudaro iye ari kuona sekunge pasisina chikonzero chekuti anobayiwa nhomba. Mashoko api amungape munhu uyu?
Mashoko anengapa munhu uyu ndeyekuti iye kana usati wabayiwa une risiki yakakura yokubata chirwere. Kudzikira kwemanhamba of course hongu kunofadza munhu wese, unoreva kuti mucommunity in general but munyika manhamba zaderera, asi vese vasati vabayiwa nhomba vane risiki yakakura kana kuti vanokwanisa kubata chirwere. Saka kana chirwere chichingopararira munyika kana chichiri kufamba even though manhamba zaderera, vaya vasina immunity vanokwanisa kubata chirwere nyore nyore.
Nyanzvumiya dzeutano Dr. Simbi Soranga, vachitaura vari parunhare, vari kuNorth Carolina, kuno kuAmerica. Sangano reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe, kana kuti ATUZ, rinoti nhengo dzaro hadzisi kuenda kubasa nemusi wemuvhuro, apo SADC ichange ichiratidzira pamusoro pezvirango zvainoti zvakatemerwa Zimbabwe nenyika dzekumavirira. ATUZ inoti iri kubatana namamwe masangano evashandi vehurumende ichinyunyuta pamusoro pemihoro iri kutambiriswa vashandi vehurumende munyika. Mutungamiri weATUZ vaObed Masaraure vanoti ivo sevashandi vehurumende vari pazvirango zvavakatemerwa nehurumende yava Emerson Munangagwa, iyo vanoti yakabvisa mihoro yavaitambira nemari yemadhora ekuAmerica muna 2018.
Sora dzemuZimbabwe dzinema sanctions ari kutoti affecta kudarika mamwe ari kutageta mamwe individuals. Isu takatagetwa nema sanctions akaitwa new dispensation yekuti vashandi havachatengerwe kutambira muhoro unokwana kuti vadye vapfeke vawane kugara pakanaka kana kuenda kuchipatara zvapo. Saka masanctions aya ari kutirwadza, ari kuita kuti tirarame tichitadza kuendesa vana pazvikoro zvatinodzidzisa zvaita kuti tinzwe kushungurudzika. Saka zuva iri izuva ratichashandisawo sevarayiridzi kuti tiudze hurumende yedu kuti masanctions avari kutipa semaworkers dai vambaadzisa tadzorerwawo chiremerera chataive nacho before pre-October 2018 tisati tapinda pamasanctions auya nenew dispensation aya.
Saka urongwa hwenyu uhu muchahufambisa sei? Muchange muchienda kumabasa here muchinotaura zvinyunyuto zvenyuzvi?
Iri sezuva ratove holiday kwatiri, handi sanctions yekudzvanywa kwemaworkers. Hatina muticha achazoenda kubasa, varayiridzi vachange vari kudzimba, varayiridzi vachange vachitotora mapicha emaplakas nemaposta vachitaura nehurumende yavo kuti ibvise masanctions ayakatemera maworkers. Aita kuti maworkers ararame achinonga sose nemuromo. Transport allowance ichinopiwa murayiridzi iri pasi pedomtaxi nokuvana eharesity council, zvinoita kuti kushora kupisanyanya. Saka hatina murayiridzi achaenda kubasa, tichange tiri kudzimba dzedu asi tichishandisa maspaces ari online kuratidza kunyunyuta kwedu.
Ihwo urongwa hwenyu hwokunyunyuta uhwu muchahusvisa sei kuhurumende kana kuti kudunhu reSADC riri kuungana richinyunyuta nezvirango zvarinoti zvakatemerwa vakuru vakuru muZimbabwe?
Tatopedza kuronga gwaro ratakanyora richazenge richitumirwa kumahofisi ese zvichishandisa madande mutande pamaemail avo vachionawo masanctions akatemerwa mawenda zemuZimbabwe nehurumende yavamunangagwa kuti vatibatsirewo kuvakumbira kuti tiraramewo. Mukatarisa imwe nguva kuSADC taitotambirawo mari yainge ichitiremekedzeikei tiri pamusoro pekutambira kune vanhu vari kuZambia. Izvezvi tisi takutambira mari iri pasisa, mari yatinotambira isusu 1/6 of SADC average. Saka SADC yese inofanirwa kuti ibatane nesu pakuchema kubviswa kwemasanctions atemerwa varayiridzi nemamwe maworkers kuti tikwanise kuraramawo sevanhu.
Iwo urongwa hwenyu uhu hwekunyonyota musi waGumi Guru 25 muri kuita mega here seATUZ kana kuti mune mamwe masangano amakabatana nawo?
Hongu takoka mamwe maboka emarayirisi vari muchonjarachana muZimbabwe Educators Union. Tirikuramba tichikoka mamwe maweka matrade unions ari muZimbabwe Congress of Trade Unions rikuramba richitaura nemaugare necivil society, kuramba richitaura nethe ordinary people, nekuti kana pakashayikwa civil service munyika maservices haawanike. Saka munhu wese anostenda kuti abenefite nekusapota kubhadharwa kwemateacher, kusapota kubhadharwa kwemanesi. Saka zuva iri rekurwisana nemasanctions, vanhu vese muzimbabwe tikuafuka kuti vabatane nesu kukumbira hurumende kuti ilifte masanctions ayakaitira vamacivil servants, kuitira kuti civil service isaparare tiwane maservices atotarisira kutora chitupa, kurapwa nezvimwe zvakadaro.
Hurumende pachayo iri kuti izvo iri kukundikana kuita zvainoda zvakanangana nekupa mihoro inogutsa vashandi semivarairidzi. Ndosaka iri kuti izvo zvirango izvi zvairi kuti zvakatemerwa nyika nenyika dzekumavirira dzakaita sana America nana Britain zvinofanirwa kunge zvichibviswa kuitira kuti inge ichikwanisa kukugutsa imi vashandi nevarairidzi panyaya dzemihoro. Unozvitambira sei?
Masanctions haana kuiswa muna 2018. Masanctions havanoti masanctions iwaya akatanga kuna 2000 pachipaswa zidzera. Isusu taitongotambira mari yaitoita kuti tirarame zvakanaka sevanhu. Masanctions aya angango havanoti masanctions anga angoriko even patime yainclusive government nepayakapera. Pataitotambira chimari chakati kukumu chekuti taitokwanisa kutenga michovha tichifamba. Masanctions anga ariko. Sanction hombe ratibaya inyaya yehombe mindoga wevaakutungamira izvezvi vaakuunganidza pfuma yose ichiita yavo. Panguva yanga ine masanctions ava nguva yese vasati vapinda ivo taingotambira muhoro waiita kuti tiraramewo sevanhu. Asi pavakapinda vari papo ndobva taakutambira $100 isaimbotambira 540. Saka ndo ratototi kwatiri ndo sanction ratoda kuti dairabvisiwa tadzokerawo pachinhano chataivo.
Mutungamiri weAtuz vaObed Masaraure vachitaura vari parunhare vari muZimbabwe. Studio 7 haina kukwanisa kunzwa divi remamwe masangano evashandi vehurumende panguva yataenda pamhepo. Hatinawo kukwanisa kunzwa divi rehurumende, asi hurumende inoti zvirango izvi zvinofanirwa kubviswa nekuti zviri kuvhiringa upenyu hwevanhu. Nhumwa yeUnited Nations iri muZimbabwe pari zvino, umo iri kuongorora nyaya yezvirango kuti zviri kuvhiringa zvakadii upenyu hweveruzhinji, pamwe nekuona kuti nyaya dzekodzero dzevanhu dzakamira zvakadii muZimbabwe. Yasvika nguva yekuti timbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika nhasi. Sangano reWorld Food Programme rinoti zviuru nezviuru zvevanhu vemuCameroon, zvikuru mumatunhu ekumavirira kwenyika iyi, vakatarisana nenzara inotyisa, uye nzara iyi inogona kuwedzera kana mhirizhonga iri kuitika mumatunhu aya ikaramba ichienderera mberi. Hurumende yemuSomalia iri kukumbira United Nations kuti ibatsirwe nechikafu sezvo munyika iyi muine nzara iri kukonzerwa nekusanaya kwemvura zvakanaka. Hofisi yeUnited Nations inoona nezverubatsiro inoti vanhu vanosvika mamiriyoni mashanu nezviuru mazana mapfumbamwe vanoda rubatsiro nekukurumidza, uye vanhu mamiriyoni matatu nemazana mashanu ezviuru vari parumana nzombe nekuda kwekushayikwa kwechikafu muSomalia. Yasvika nguva yekupinda muchirongwa chinotarisa zvakadzama nyaya dzinobata vanhukadzi muupenyu hwavo.
Ndinokuchingamidzai nemufaro vateereri pachirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington. Nhasi tiri kuenderera mberi tiine hurukuro nevamiriri veMDC Alliance uyezve veZANU-PF vachitaura ivo mabasa avari kubata panguva ino yegadziriro yekunyoresa kuvhota.
Inini ndinonzi Muzvare Barbara Gwangwara Tanyanyiwa, ndiri mutauriri kana kuti spokesperson wemadzimai Assembly of Women kubato reMDC Alliance rinotungamirirwa navaNation Kamisa.
Ndinoitwa Salome Eric, ndiri webato reZANU-PF. Ndiri the vice chair weZANU-PF Youth League kuUK.
Ini sebato reZANU-PF zviwo zvamungati muri kuita, pane zvirongwa here zvamuinazvo?
Zviripo zvirongwa zvatiri kuita sebato reZANU-PF. towards the 2023 elections and beyond. Chekutangisisa chatinoda kuti titaure nezvazvo inyaya yema infrastructure developments atiri kuita mumigwagwa yedu. Tine zvirongwa zvakawandisa zviri kufamba zvichigadzira migwagwa, nokuti tinoziva kuti nyika yedu ienderere mberi tinofanira kunge tine ma roadworks networks edu akawanda anofambika murunyore, nokuti zvinozoita kuti nguva yekunovhota vanhu vakwanise kufamba. Tinenge tafamba tapinda munzvimbo dzakawandisa fani dzinoita kuti vanhu vakwanise kuzofamba mune zvakanaka, vakwanise kufamba vasvike kunzvimbo dzakasiyana siyana dzinenge dzine ma polling station kuti vanovhota. Asi tinoziva zvakare kuti pane vari vanoda kubatsirwa towards ma registration. Tine also ma programs ari kuitwa ne Youth League akafanana ne ma online registration atakatanga, ekuti pafoni yako chaiyo chaunongoda kutumira message chaiyo pa WhatsApp. Ruzhinji rwedu rweZimbabwe rine WhatsApp because we are cautious kuti kune COVID-19 pandemic and we cannot be meeting and mixing. Takawanda vanhu vokuita get in touch vokubatsira kuti unonyoresa sei.
Maita nyanyiwa motipawo mazwi enyekupedzisira muri kuonawo zviri kutaurwa namuzvare Eric.
Ndinongoda kungotaura ndechekuti hurumende yava Munangagwa iri kuleta down vanhu in that madevelopments ari kutaurwa. Ukatarisa kazhinji kachona iroad dziri kumendewa, it's not development. Resurfacing of a road is not development. Vamunangagwa vakanga varipo kubva 1980 kusvika 2021. Saka kuti tingaswera tichinyeperwa nezvemadevelopments aya ekuti hanzi kwazodai, kwazoitwa mugwagwa, kwazodini, kwazodai, hazvizi zvino zvokuti zvingatikwidza ndege izvozvo zvokuti tingabva tatofara kuti kune development iri kuitwa. ZANU-PF yakonewa, hakuna zviri kuitwa. Even ma empowerment yacho iri kutaurwa iyoyoyo, empowerment iri kungoita zvokungoselekta, iri kuselekta vanhu vashoma shoma. And chii chiri kuvatadzisa kuti hurumende iende kunzvimbo dzatiri kutaura idzodzidzi kuti kune vanhu vari kutambura? Kovhurwa maofices ezvitupa, kovhurwa maofices emabirth certificate, kotariswa isitebeleland unochema because vanhu vekumatebeleland vari bhita, vari bhita. Hakuna development iri kuitwa nezvemarodzi ari kutaurwa. Hauna kumbonzwa kunkai kwakagadzirwa road kana kuti kuvulilima kwakagadzirwa road.
Ini ndini Marvelous Mhlanganya uye ndiri muWashington.
Iko zvino tochipinda muchirongwa chinotarisawo zvakadzama zvatinosangana nazvo muupenyu hwedu, our lives.
Tinogamuchira ine mufaro muchirongwa chedu upenyu hwedu, umo tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Anokuunzirai chirongwa ichi ndini wenyu Jonga Kandemiri weStudio 7 ndiri muWashington DC. Nhasi tiri kutarisa nezvematanho ari kutorwa nemakanzuru akasiyana-siyana, kusanganisirawo kanzuro yeHarare ekuti vagari vange vachibhadhara mitero yembwa yemari dzakasiyana-siyana zvichienderana kuti imbwa ihono here, ihadzi here, uye kana iri hadzi yakamira sei. Asi tinonzwa kuti vagari vari kunyunyuta neurongwa ihwohwo vachichema kuti tadzoserwa kuugari hwaivepo nyika isati yawana kuzvitonga kuzere apo vaibhadhariswa mitero yembwa. Kuti tinzwe pamire vagari, tabata sachigaro vesangano rinomirira vagari vemuHarare, Chitungwiza, Epwete, Rua, Goromonzi neNotoni reHarare Metropolitan Residents Forum vaMarvelous Kumalo. Tinogamuchira here mufaro muchirongwa chedu vaKumalo?
Tinotenda.
VaKumalo, zvii zvamuri kupokana nazvo sevagari paurongwa hwemakanzuru wekuti munge muchibhadhara mitero yembwa?
Chekutanga mukoma, tingati vagari vakashamisika zvakanyanya nechiitiko ichi chakaitika kubva kukanzuro yeHarare nemamwewo makanzuro akazoteerawo, nekuti izvi vanhu vari kuti zvinovarangaridza hurumende yeudzvanyiriri yaivepo kare, nokuti nguva yaSmith ndopaive nemutero wainzi Doctape. Saka pari zvinowo vanhu muhurumende yenge yasunungukawo vachiti vawanawo kuzvitonga kuzere, vanhu venge vachifarawo vachiti makanzuru aakufanirwa kumira nekugadzirisa zvikuru sei nyaya dzine chekuita maringe nemagariro akanaka evanhu. vanhu vachiwanirwawo mvura yakachena solid neliquid waste zvichinodisposwawo zvimanejwawo zvakanaka nezvimwewo zvakadaro. Saka izvi zvinhu zvakatyamadza vagari, zvikuru sei zvichiuya munguva apo kurarama chaiko kuri kunetsa.
Iwo makanzuro aya vakumalo ari kutaurirawo here kana kutsanangurira vagari zvikonzero zvaita kuti mitero yembwa iyoyo idzoswe?
Chakatotishamisa mukoma Jonga inyaya yekuti nguva ino yatiri inoi kubva mwedzi wemuna Septemba tichiuya kuno, tenge tiri mubisi tichimhanyidzana nemakanzuro vachiita mabudget consultative meetings avo. Asi takashamisika izvi zvakuchitanga kubuda isi tisati tapedza kuita maconsultative meetings edu, zvabva zvatidzosera kumasure.
Tichitarisawo nerimwe divi vakumalo, nyika kuwana kuzvitonga kuzere kana kusununguka kwamuri kutaura kuti vanhu vasununguka hakureve kuti mitemo yemakanzuro yaraswa. Imbwa dzinopa zvirwere, zvimbwa mupengo nezvimwe zvakadaro zvinoita kuti kanzuro inge ichifanira kuziva kuti uyo ane mbwa ngani uye dzakabayiwa here nezvimwe zvakadaro. Hamuone kuti chinhu chakanakawo here ichocho?
Ndatanga ndaseka mukoma. Chinopa chirwere chakanyanya imbwa here kana kuti sewage inenge ichingoyerera zvayo isina munhu anoiona kuti iri kuendepi, iri kubva pai, iri kunorasirwa pai. Chii chinopa chirwere zvakanyanya? Marara atiri kungoona tichifamba achirasirwa bese bese. Ndo zvinhu zvatine tichitarisawo mukoma, kuti dai vatanga vagadzira izvozvo muguta makachena tochienda zvedu kumbwa, kuhuku nezvimwe zvakadaro, kwete kuti zvavakasikirwa chaivo mandate yavo, their core mandate havasi kukwanisa kudhiriva, vasiya vaakumhanyira kumbwa. Tinoona kunge vanhu vanenge vaakuda kuwanda nechigunwe vachisiya maareas avari kukundikana avanofanira kunge vachiongorora.
Saka imi sesangano, zvii zvamuri kukurudzira vagari vamunomirira kuti vaite panyaya iyoyi?
Isu chekutanga tiri kukurudzira makanzuro kuti makanzuro zvaakasikirwa anozviziva, ngaatangewo abatsiridzawo pakuita kuti izvozvo zvifambire mberi. Vanhu vawane mvura yakachena yekushandisa, vanhu vawane solid neliquid waste, marodzi, kutakurwa kwemarara nezvimwe zvakadaro zvifambire mberi. Kuvagari, isu tinovakurudzira vagari kuti ngavasapotewo makanzuro edu, varambe vachibhadhara. Hongu tinoziva upenyu hwakaoma, zvinhu zviri kurema, asi ngavaroveredzewo vaitewo kuti mari shoma yavanenge vawanawo vapewo kumakanzuro edu, kuitira kuti mabasa ebudiriro afambire mberi. Kana izvi zvichinge zvazoitika zvabuda mune zvakanaka, tochizotarisa zvimbwa zvehuku nezvimwe zvakadaro, asi vanhu vachiwana kurarama kwakanaka.
Aiwa, tinotenda zvikuru vakumalo, mwe nezuva rakanaka.
Ndatenda mukoma nemiwo.
Manga makateerera kuna Sashigaro veHarare Metropolitan Residence Forum vaMarvelous Kumalo muchirongwa chedu upenyu hwedu, chamunopiwa neni Jonga Kandemiri weStudio 7 ndiri muWashington DC, ndichiti tosangana zvakare muzvirongwa zvinotevera.
Iko zvino tochipinda muchirongwa chinotarisawo zvakadzama zvatinosangana nazvo muupenyu hwedu, our lives. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa zvanga zviri munhau dzedu dzanhasi. Vapoteri vanodarika zana vanonzi vakatiza kutongogara refugee camp muZimbabwe, vachiti vari kufa nenzara ndokuenda kuBotswana, uko vari kutsvaga upoteri. Masangano evashandi vehurumende anoti acharatidzira nemusi wemuvhuro achinyunyuta pamusoro pemihoro inotambiriswa vashandi, panguva iyo SADAG inenge ichiratidzirawo pamusoro pezvirango zvainoti zvakatemerwa Zimbabwe. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana. Kana muchida kutitumira tsamba mbozha, dzitumirei kustudio7@voanews.com. Munokwanisawo kunzwa nhau dzedu pa www.voashona.com. Musakanganwa kugara makapfeka mamaski enyu nguva dzose, nekuti chirwere checovid-19 chichiriko. Murare zvakanaka vateereri veStudio 7 kwose kwamuri. Ini ndini Rechoto, ndichitevhenyura chirongwa chino ndiri kumba nepamusana pekutyira kubatwa nechirwere checovid-19.
soku izika tisenda baku VOA Ndebele.